kukasisa kuti Zimbabwe ingadzokera mucommonwealth. It's a good initiative nechirungu. Urongwa hwakanaka. Tichikumbira kuti ivo vari kutungamira ZANU-PF vamunangagwa kana vachitarisira kuti Zimbabwe idzokere mucommonwealth vachifara munhu wesachafa izvozvo. Hafaniri kuperera ipapo, vanofanira kutora matanho akaita sekujoina ICC. Hatifariri kuti vapururudze kupinda mucommonwealth vasingapromoti demokrasi vachizotiza nyaya dzakaita seICC kwanzi yai mujoine ICC. Saka tiri kuti panguva ino commonwealth team yauya sevanyai vachitarisira kuti after elections a-2023 Zimbabwe ingadzokere mucommonwealth. Zvichidhipenda nekuti maelectoral reforms akwaniswa here kuita before elections, demokrasi iripo here.
Ndozwa kuna vachivasa. Vachivasa, munoti nerwendo rwechikwata checommonwealth uru nemashoko ataurwa navachasi?
Tinoti rwendo rwechikwata uru rwakakosha kuti vauye vachitarisa kuti Zimbabwe yakamira pave pane nyaya dzekuti idzokere mucommonwealth. Asi kuti chakanyanya kukosha panyaya yekushanya kwavo, ndekuti kushanya kwavo uku hakufanirwi kuzotibvisa panyaya yekuti tinge tichiona kuti zvirango zvacho izvozvo zvavakanga vakapira kuzimbabwe vachiitisa mucommonwealth zvanga zvisiri chatsvaipo. Ndokunga ndozviri important izvozvo kuti kana vachiya kuku vachiti kwai vari kuya kuzoasesa kuti tapasi, izvozvo izvo zvinobvawa zvisinganyanyi kunge zvine pfungwa dzakati dzamei, nokuti ivo pachavo havafaniri kunge vachitobvisa dzimwe nyika mucommonwealth. Pandingazonge ndichisiyana nezvotaurwa navachasa vopo kuti vanezve kwanzi vamunangagwa ngavadai, nyaya yezimbabwe haidei navamunangagwa. Vamunangagwa vangu represent wezimbabwe izvezvizvo, asi kuti kuchatoita mamwe mapresident ezimbabwe akawanda, zimbabwe ichatozoraramawo tese tisisiku zimbabwe inenge iripo. Saka hatitaura nezvenyika, hatitaura zvokuti kwai vamunangagwa kana kuti vanhingi vazodaizvo. Nyaya iripo inyaya yezimbabwe, ndetikuti zimbabwe inofanirwa kunge ichipuwa mukana wakafanana nedzimwe nyika. Haifaniri kunge ichipuwa zvirango, haifaniri kunge ichibviswa vanhu patofungidzira kuti pamwedzi kana iri ipapo zvinobatsira upfumi hwedu, zvinobatsira kuchinyatsidzana kwedu nedzimwe nyika.
Vachasi, pindurai tinzwe mashoko ataurwa navachivasa. Asi maziviro edu tinoziva kuti vamugabe ndo vakaburitsa mombe dzavo mudanga recommonwealth. Pindurai tinzwe vachasi.
Kubuda kukaita Zimbabwe mucommonwealth vanga vachiputsa zvirango constitution papasina rule of law muzimbabwe vachita matanho avanoita. Wangu tiri kuti patriotism hakusi kutsigira vamunangagwa muzanu-PF. Patriotism rudo rwevanhu vachifarira nyika yavo. Saka hongu isi semacitizens tiri kuti Zimbabwe inge ichidzokera kucommonwealth it's a good initiative, asi zvirango zvekuti Zimbabwe idzokere mucommonwealth imomo kana taa kutarisa mareforms muzimbabwe anodikana, hakuna rule of law, hakuna democracy, vanhu varomba shungosungwa. Saka tikatarisa mhosva dziri kupariwa nehurumende yezimbabwe haisi kuchengetedza mutemo, iri kungoita zvainongoda chete, inoda zvinosapota ivo chete. Zvakakosha kuti titarise kumativi ose, tatarise divi rimodzi chete.
Vachivasa, manzwa zviri kutaurwa navachasi, pane zvashanduka here pane zvakanga zvamboita kuti Zimbabwe inge ichipiwa zvirango?
Ndonyaya yandaitaura iyoyo kuti hazvina basa zvekuti kwanzi pane zvashanduka here kana kuti hapana, kana kuti pane zvichashanduka here. Zvinotinetsa muno munyika sevana vezimbabwe, tinozvigadzirira sevana vezimbabwe, hatinidzi vamwe vanhu vekunze kwenyika vanouya kuzotibatsira. Kana kuri kuti ZANU-PF ndiyo iri kutinetsa, tinozongobvisa ZANU-PF yacho isusu tega sevana vezimbabwe. Hatinidzi kubatsirwa nedzimwe nyika kana kubatsirwa navamwe vanhu vasiri kuti tibvise ZANU-PF kana kuti tinzii kana hurumende inenge iripo iri kutinetsa kuti tinoda kuibvisa. Saka zvokuti kwanzi mareforms kana kuti kana paita zvokuti mareforms acho anoitwa nesu kana vekuzimbabwe, hazvinidzi vamwe vanhu kuti vati kwanzi saka maita here mareforms kuti tizoti kwai mucommonwealth kana kuti kune nyika dzakawanda dziri mucommonwealth imomo, kunotoitwa zvinhu zvakawanda zvakashata zvinodarika zvingandikwa izvoitika muzimbabwe.
Regai tinzwe kuna vachasi. Vachasi, takaona kuuya kwakaitawo chikwata ichi kwakabva kwangoita kusangana nekuburiswa muusungwa nhengo dzeCitizens Coalition for Change. Tingati here ndo zvimwe zvezvinhu zviri kugadziridzwa nezimbabwe?
Izvo tugadziriswa kubata vanhu meso. Tikatarisa kuti vanhu vangu vagara mwedzi inokundamana vari mutorongo vasina kana bhero kana kuti vapiwe mafaini kana kuti vatongwe pamhosva dzavo.
Ndinotenda vachasi. Vachivasa, tipepe chirongwa. Vanhu vangati here zvinhu hazvisi kufamba muzimbabwe zviitiko zvakadai zvichiitika pamberi pevaenziva?
Ndofunga kuti chiitiko ichocho chokuburiswa kwemamembers echisi, ndofunga kuti hakunei nevhisiti vanhu ivavo. Kumakosi kune madhezi anongopuwa, ndofunga kuti madhezi anongopuwa ukoti ekuti pachinzikwa hearing yavo akango